Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti zvinhu munyika zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo gore rinouya zvichikonzerwa nekutadza kutonga kweZANU PF.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinokokera musangano wekuzeya mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu munyika.
Vamwe vashandi vehurumende votambira mari dzavo dzazviita mushure mekisimusi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vayambira kuti zvinhu munyika zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo muna 2017 zvichikonzerwa nekutadza kutungamira kwavanoti kuri kuitwa nebato reZANU PF. Vachitaura mashoko avo ekupera kwegore kuvatungamiri vebato ravo muHarare nhasi, vatsvangirai vati vanhu vemuZimbabwe vanokwanisa chete kubuda mumadhaka avari ndokunge vanyoresa kuti vakwanise kuzovhota muna 2018.
Vatsvangirai vaenderera mberi vakati gore rinouya bato ravo richasimbisa nyaya yekuti vanhu vanyorese kuvhota. Vativo hurumende inofanira kumira kutyora kodzero dzevanhu nekuvapamba sezvakaitwa vaItaidza Mara avo vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevasori gore rapera vachibva vatsakatika. Vatsvangirai vativo Zimbabwe inofanira kutanga kudyidzana zvakare nedzimwe nyika kuitira kuti ibudirire. Vashorawo nyaya yeuori hwavanoti huri kuitwa muhurumende vachipa muenzaniso mari yeZimDef inonzi haina kushandiswa zvakanaka negurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avanonzi vakashandisa mari iyi kubatsira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuita misangano yavo yeZANU PF nezvimwe. Vativo gore rinouya varikuzosimbaradza kugadzirira sarudzo uye vachijekesa zvavanoda kuzoitira vanhu ndokunge vavhoterwa musarudzo dzemuna 2018. Mukuzeya nezvemashoko avo tabata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Vataura mhuri yeHarare nenyaya yekuti vakuziva kuti mhuri zhinji dzemuZimbabwe mumaguta nemumaivha dzokurarama nevari isingasvike dhora pazuva, idzo dziri mhuri dzakawanda. Vataura zvakare nenyaya yekushushikana kuri kuita mhuri yeMDC nenyaya yevamwe vedu vatatu vanovatonderai madzokere Ivoni Musarurwa Danasi Mainga vavati semhuri tikushushikana semhuri yeMDC nekusungwa kwevatatu vevamwe vedu sekuziva kwedu havana mhosva, asi kuti vangofira iyoyo nyaya yekuti bhenji redu kana tingati matare redu aakuita zveZANU PF. Vachitiwo zvinoshamisa kuti seMDC semusangano takarasikirwa navanhu vanopfuura 500 kubvira muna 2000 kusvika nhasi unoyo asapata kana munhu wani akasungwa. Saka vatiwo vari kushushikana semhuri yeMDC tikushushikana, asi vati zvakare vanhu vasunge dzisi pende kuti 2017 vati gore remasimba evanhu. Vati patatakwa chirongwa nevheki chekurejista vanhu vakurudzira mhuri yeHarare nenyika yese yeZimbabwe kuti vabude neumauti hwavo vose vaende kunorejista kuti vavhote. Vakati ivo zvakare kumhuri yeHarare sekuziva kwavo ogani yeMDC inonzi National Executive National Council vakawirana nezuro nenyaya yezviga zvingatorwe nemusangano kuti vabatana nevamwe mapato tibvise ZANU PF mugore ra2018. Saka vativo ndo yavangati Christmas present yavapa mhuri yeZimbabwe kuti semaopposition parties tiri kuona zvakakosha kuti tibatane tibvise dhimondi rinonzi ZANU PF mukati meupenyu hwedu. Azopedzisira zvakare nemashoko kune vechipiki vemunyika vakati aiwa ada muskara kutamba zimdanzo zvingati kuti mugadzire music yezimdanzo inokurudzira vechidiki kuti vaende kunoregister kuvhota
asi vataura here nenyaya yekuti bato richaita sei panyaya yekuti rikurudzire vanhu kuenda kunovhota
vanga vachitaura narepurofi zemastrafikas ese emuharare ava ndo vatungamiri veharare mumarokesheni nemawadzi ese vanga vachitoti utungamiri uhu ndohwava pabasa kuti vaende pagraundi vanoona kuti zvii zvavangaita kuti vakurudzire munhu wese abude neuwandu hwake mugore rinouya
asika vanhu vanombogunun'unawo kuti zeki inombokwewa makumbo kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vange vachinyoreswa inyaya yamuri kutarisana nezvayo here kana kuti yavari kutarisana nezvayo here vatsvangirai
inyaya yavari kutarisana nezvayo vakurudzira vanhu kuti aiwa tinoziva mhosho dzinoitwa nezeki kuti sarudzo dzedu dzinenge dzine kundengendeka dzisanyatsomira zvakanaka asi vati kuvanhu aiwa ivonga varamba vachikurudzira vanhu pagraundi kuti varamba vachienda vachinoregista kuvhota isu semusangano seleadership taramba tichingosangana nezek semisangano yatiri kuita nayo mwedzi yegaega tichikurudzira kuti tione kuti sarudzo dzedu dzaitwa zvakajeka uye zvokumeka shuwa kuti hadzindengendeke sedzanga dziita makore apfuura
mutauriri wavatsvangirai valuke tamborinyoka vari parunare muharare
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rakokera musangano muHarare wekuziya mamiriro akaita zvinhu munyika pasi pedingindira rekuti a time to act. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance muzvare Linda Masarira mumwe wavo vanga vari pamusangano uyu uye vanoti musangano uyu wafamba zvakanaka sezvo vanga uchiziya mafambiro akaita zvinhu gore rino munyaya dzekodzero dzevanhu. Muzvare Masarira vanoti musangano uyu vakwanisawo kuziya hwaro hwegore rinouya. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Masarira nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi muHarare manga muine musangano wevamiriri vekodzero dzevanhu vari kunzi mahashtag movements kana social movements mazuva ano, macivic organizations vanomirira magariro evanhu mukati memuno muZimbabwe nevanhu vemachurch. Mutopic yemiting yataita nhasi yanga iri imagining politics, social and economic development in Zimbabwe yanga ichihostwa neCrisis Coalition.
Zvii zvabuda pamusangano uyu zvamungati imi zvingabatsire nyika mune ramangwana?
Kwabudawo zvinhu zvakawanda kunyanyanyanya kumachurch. Machurch anga ari kutaura achiti vanhu vari kumachurch vanofunga kuti zvematongerwo enyika hazvinei navo, asi iyo itoriwo kodzero yevanhu vechechi kuti vabude pacheno vachitaura kuti tinofanirwa kurarama muZimbabwe yakasununguka. Tinofanira kurarama muZimbabwe inowanikwa zvese isina udzvanyiriri. Vakakomekedza zvakare kuti kana ivo munguva dzebhaibheri vanhu vaibuda kunze maprofita vachinomiririra vanhu kuti vasadzvanyirirwe mukati menzvimbo dzavaigara. Kumacso zvakare kwabuda nyaya yekuti vari kumacivic society nevasocial movement tikufanira kuti tishande pamwe chete kuti tigone kunobvisa hurumende iri kutidzvanyirira, kuti tigone zvakare kumirira kodzero dzedu kuti dzikwanise kuonekwa muno muZimbabwe. Ndo maissues andingati ndoanga ari kutaurwa zvara nhasi kuti ngatikwanisei kushanda pamwe chete vemachechi, civic organization, masocial movements, tiwane patinosangana pakati tichirwira chinhu chimwe chete, kwete kutarisa kuti chinhu chiri kuitwa kana kuti idemonstration kana kuti mameeting ekuengeja iyo hurumende iri kutidzvanyirira iyi zviri kuitwa nani, asi tikwanisa kushanda pamwe chete tichiuya nemaideas ekuti tingagadzirisa sei nyika yedu iri kumawere, nyika yedu isina mabasa. Ndozvinhu zvatanga tiri kukurukura zvara nhasi kuti tingagadzirisa sei nyika yedu kuti iyo nyika ichagarikawo mune zvakanaka muine matongerwo akanyakawo, nekuti maelections nda2018 achafamba sei, uye kuti vanhu vachakwanisa here kuti vagoregistwa kuti vavhote nekuti nguva yaenda.
Avanga vari muzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Varairidzi nhasi vashora hurumende nekutadza kuvabhadhara mari dzavo dzemwedzi wazvita vachiti izvi zvatokanganisa zororo ravo rekisimusi. Hurumende inoti masoja, mapurisa nevashandi vemuzvipatara vachabhadharwa nemusi wa21 zvita, asi varairidzi vachawana mari dzavo zuva rekisimusi rapfuura nemusi wa28 zvita. vamwe vashandi vehurumende vachabhadharwa nemusi wa3 ndira gore rinouya. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe Teachers Association vaSiviso Ndlovu, avo vari kuti varayiridzi vari kugununʼuna zvikuru nedanho ratorwa nehurumende.
Hurumende iri kuti iyo ichabhadhara varayiridzi musi wa28 mari dzavo dzepei yaDisemba. Haisi zvinhu zvinofadza chose. Varayiridzi vari kunyuta pamusana pezvinhu izvozvo. Zviripo ndezvokuti vana nevarayiridzi gore rino vachaita kisimusi isina chikafu. Vari kuenda kukisimusi vasina mari varayiridzi vacho, because hurumende iri kuti iyo haikwanisi kubhadhara vanhu vese, haikwanisi kuti itipe mari tisati vasvika musi wa28.
Pane matanho muchatora here vaNdlovu pamusoro penyaya iyi?
Tiripo kwari zvino ndechekuti chero tikatora matanho akasimba sei, tiri kuona kuti hurumende yacho iri kuramba yakatsikirira, yakasimbirira ipapo payamira yekuti haina mari. Ndipo pane tambudziko huru. Asi varayiridzi vari kunyuta, vari kuthreatena kuti vanogona kuzoita strike. Kwari zvino hatisati tatora madecisions akasimba pamusoro penyaya yacho iyoyo, asi kunyuta kwakazara. Imorali yacho iri pasi pasi chaizvo. Tiri kushamisika nekuti iye mutungamiri wedu weLabour asati atiudza nemuromo wacho kuti chii chiri kuitika. Ari kuramba akanyarara semunhu asingazivi kuti chii chiri kuitika muhurumende. Nehurumende futi haisi kutaura, because bhajeti rakabuda harina kungotaura pamusoro pezvebhonasi yevashandi. Iko kunoratidza kuti hurumende iyi hapana paichaizoita nenyaya iyoyo, and haisi kumhanyisa nyaya yacho iyoyo.
VaSifiso Ndlovu vanotungamira sangano reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, vanga vachitaura vari parunhare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vashoropodza kutorwa nemauto kwekomisheni inotungamira sarudzo muGambia, uye vari kurudzira kuti mauto aya abve muchivakwa ichi nechimbi-chimbi. Gwaro raburitswa nhasi nemusi wechitatu uno nemutauriri wavaBan Ki-moon rakurudzira mauto emuGambia kuti asatore matanho anokanganisa kuendeswa kwemasimba ekutonga munyika diki-diki iyi iri kuchamhembe kweAfrica.
Vakuru vakuru pamwe nenhengo dzeparamende muAfghanistan vaenderera mberi nekushoropodza Russia nekubuda kwayo pachena kuti inodyidzana zvishoma nechikwata cheTaliban. Mudare reparamende remuAfghanistan maita makakatanwa akasimba pamusoro penyaya iyi, vamwe vachishoropodza Russia kuti chiitiko chayakaita chinonyadzisa chekuti iri kudyidzana neTaliban. Vamwe vachiti Moscow iri kupa zvombo zvechizvino zvino kuvarwi vechikwata cheTaliban.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakasaina bhiri remutemo unopa mari inoita 6.3 billion rekubatsira mukuita tsvakiridzo yechirwere chegomarara, zvirongwa zvinobatsira vanenge vachirapwa kubva mukushandiswa zvisina mwero kwezvinodhaka, pamwe nezvirwere zvepfungwa, muchitiko chinogona kunge chiri mutemo wavo wekupedzisira kusaina semutungamiri wenyika. VaObama vakasaina mutemo we21st Century Cures Act une mari inoita 6.3 billion uyu pachiitiko chinonzwisa tsitsi kumuzinda weWhite House.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
U Hurumende inoti madzimai anosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana uye vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe vakakwanisa kuenda kuzvipatara panguva iyo vainge vakazvitakura. Hurumende inoti izvi zvinoratidza kubudirira kwechirongwa chekuti madzimai akazvitakura apote achiongororwa muzvipatara. Izvi zviri mutsvagiridzo yakaburitswa nemusi wechipiri nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Ongororo yeZimstat inoburitsa kubudirira kweutano hwemadzimai akazvitakura, utano hwevana, kurongwa kwemhuri pamwe nenyaya dzezvirwere zvakaita seHIV, AIDS nemalaria. ZIMSTAT yakaita ongororo iyi ichishanda nemamwe masangano anosanganisira United Nations Population Fund, UNFPA. VaPearson Maduku Mulambo vanoshanda neUNFPA. VaMulambo vanoti chakavafadza mutsvagiridzo iyi huwandu hwevanhukadzi vakazvitakura vanoenda kunoongororwa sezvo zvichibatsira kudzikisa huwandu hwevana vanofa.
Tikatarisa kune zveutano yamadzimai pavanenge vakazvitakura, tiri kuona kuti ANC coverage yaramba yakangokwira, about 93% yemadzimai vanenge vakazvitakura vari kuenda kuzvipatara kunoongororwa kuti zvakamira sei. Tichitarisawo pamadzimai anga achifa nekuda kwenyaya yekuti vanenge vakazvitakura pavanenge vachizvara paya kana kuti vachangopedza kubereka, yanga yakakwira chaizvo makore apfuura, yanga iri 960 pavana vatingati 100,000 pakuberekwa kwavo, yanga iri yakakwira chaizvo. Asi kubva muongororo ye 2015 ZDHS, uwandu wacho hwakadzika kusvika pa651 pa100,000 live beds. Zvimwe chete muchitaura tarira utano hwevana, tukuona kuti vana vari kufa vasati vasvika pagore rimwe chete, that is before age 1, yakadzika chaizvo.
Asi vamulambo vanotiwo kunyange hazvo vanhukadzi vari kufa kuburikidza nekuzvitakura vadzikira, zvichiri kusuwisa kuti nyika ichiri kurasikirwa neupenyu hwemadzimai izvo zvinokwanisa kudzivirirwa.
Kunyange yakadzika namba yemadzimai ari kufa nekuda kwekuzvitakura nekuda kwenhumbu, yakadzika zvayo, asi pate zvizhinji zvichada kuti zviitwe kuti tidzivirire zvinhu zvakadai.
Mumwe mudzimai akapinda mumusangano wekuparura tsvagiridzo idzi, amai Choice Tamiso, vanoti tsvagiridzo yakabudisa pachena kudzikira kwevari kurwara nechirwere cheHIV and AIDS. Ongororo iyi inoti vanhu svika mugumi nezvina kubva muzana ndivo vane HIV and AIDS. Huwandu uhu hwadzikira kubva pasvika mugumi nezvisere kubva muzana mugore ra2005 kusvika kuna 2006.
Pandaona patati gonei panyaya yekuderedzwa kwakaitwa vanhu vane chirwere cheutachiwana, tiri kuona kuti manhamba ziwawo ari kuramba achingoti dzikei kubva pane ZDHS yakapera kusvika pane yazotaurwa panhasi apa. Kusaka zvazviri kungoreva ndezvekuti izvo pane zviri kugonekwa zviri kuitwa nevari kubata basa rekuderedza chirwere cheHIV.
Asi wamai Dhamiso vanoti vanosuwiswa zvikuru neongororo iri kuratidza kuti munyika mune vamwe vanhu vanofunga kuti pane zvikonzero zvokuti mirishonga itambirwe mudzimba nemunharaunda.
Ndanzwa kushungurudzwa zvikuru ndichinzwa kuti zvakabuda kuti pachine vanhu vachine pfungwa muno muZimbabwe dzekuti pane zvikonzero zvakanaka zvingaita kuti murume arove mukadzi wake kana kuti mukadzi anga achirova murume wake. Zvikonzero zvinoita kuti zvomirizhonga inge chitambirika mudzimba nemunharaunda. Zvimwe zvikonzero zvacho zvanga zvichibuda zvanga zviri zvekunzi kana mukadzi akapisa muriwo, kana akaramba bonde, kana akangobuda mumba asina kutaura murume wake. Zvanzi akarohwa, pfungwa dzevanhu dziri kuti kana mukadzi akaita izvozvo kana akarohwa nemurume wake, izvozvo zvinotambirika.
Tsvagiridzo inotiwo svika mumakumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemadzimai akazvitakura anoti dambudziko guru ravakatarisana naro nderezvipatara zviri kure. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vabereki vane vana vakazvarwa vaine utachiwana weHIV varikurudzirwa kuti vazivise vana vavo nemamiriro avo kuitira kuti vagone kuzvidzivirira uye kudzivirira vamwe pakutapurirana utachiwana uhu. Mashoko aya ari kubuda apo National AIDS Council ichiti kutapuriranwa kweHIV kuri kuramba kuchikwira munyika. Muzvare Ngobile Munzara, avanoshanda nesangano reCulture Shock Trust, vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti hurumende inofanirwa kutorawo matanho nekugadzirisa zvinhu munyika senzira yekudzivirira kupararira kweHIV, zvikuru sei kune vechidiki.
Pane vechidiki tiri kuona kuti utachiona uhu mazuva apfuura wange uchinyanya kuuya nenzira dzakasiyana-siyana maererano nemateenage parties kana kuti nemanude parties, asi mazuva ano zvatiri kuona zviri kunyanya kuwedzera utachiona pane vana vechidiki kushaya mari mudzimba, kushaya chikafu nekushaya zvachose zvinhu zvokurarama. Ndipo paunoona kuti mwana mudiki anenge akubuda achimira murodhi achitengesa muviri wake kuti awanewo kamari kadiki diki kokutenga chikafu kana kuti kokutenga mabhuku ekuchikoro kana kuti mari yokungoraramawo iye nevanina vake. Ipapo tinokurudzira hurumende kuti ngaipindire panyaya dzakadaro. Zvimwe zvatiri kuona ndezvekuti kune vana vakazvarwa vanawo utachiona. Vana ava vari kurarama nemapirisi atinoti antiretroviral treatment. Asi vamwe vabereki vari kukonewa kuti vataurire vana kuchiri nenguva kuti aiwa mwanangu ndiwo mamiriro awakaita utano hwako. Saka tinowana mamwe vamwe vana vechidiki vachizotapurirana chirwere nekusaziva kuti ivo vakamira sei. Saka ipapo ndinokurudzira chaizvo vabereki kana vane vana vavo vakazvarwa vane utachiona ngava vaudze pachiri nenguva kuitira kuti vana vazive kuzvibatsira, vazive kubatsiranawo
pane ruzivo rwakawanda mairana nechirwere cheutachiwana ichi, asi sei ichi chiramba chichingopararira kudai?
Mutunga, ndipo ipapo kuti chero ruzivo rwuripo zviito zvevana hazvifambirani neruzivo iroro nokuti kune zvakawanda wanda zvinovapusha kuti vatapurirane utachiona ihwomo. Vana vemazuvano havasi kugona kuti vatarisire ramangwana ravo kuti pa5 years ndinenge ndiri papi, pa10 years ndinenge ndiri papi.
Muzvare Ngobile Munzara, vanoshanda nesangano reCulture Shock Trust, vachitaura parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguwa ya shika jekare yokupembera kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire itamba mboja. Mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozo dziwerenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira itamba mboja pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi kuri kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvirambe zvichipinza munyika zvekudya nezvimwe zvekushandisa zuva nezuva, kunyange hazvo paine mutemo weStatutory Instrument 64 uyo unorambidza kupinzwa kwezvinhu zvine huwandu munyika. Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti kunyanga hazvo paine mutemo weStatutory Instrument 64 uyu, vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA vari pamugano weBeit Bridge neZimbabwe vari kubvumidza zvinhu zvinokosha madhora mazana maviri pamunhu kana kuti rebate ye$200, asi vachizochaja mutero pane chose chinenge chabuda kunze kwemadhora mazana maviri aya. Asi vanoti zvinhu zvakaita sezvekuvakisa mabhara nezvimwe zvihombe hazvisi kubvumidzwa kupinda munyika. Vajuru vanotiwo mitsetse yanga yambokura paBeit Bridge mazuva mashoma adarika haichisiko sezvo vashandi vepamugano vedivi reSouth Africa vakavedzerwa. vanotiwe mabhazi vakakwidzawo mari dzekufambisa panguva ino yezororo zvikuru kubva kusouth africa kuenda kuHarare kusvika pa800 rand. Ngatinzwei hurukuro yataita navajuru.
Hongu, mazuva akati apfuura aya tinoona kuti kuva paine mitsetse yakati kurei kunyanya kurutivi rwesouth africa. Vanhu vanga vachienda kuzimbabwe nekuuya musouth africa vanga vakati wandei zvikurusa, uye misara yanga isiri kufamba kusvika pachidanho chekuti mabhazi anga achigona kuti osvika na6 o'clock madeuka zuva aizokwanisa kuzoenda mangwana achona kana kuti kuma2 dzemasikati. Saka kusouth african side kwava kusiri kufambika zvakanaka. Rinove dambudziko ranga richikonzerwa nekuti kwanga kusina vashandi vakakwana vanodhinda mapasipot. Zvekare pane nzvimbo yavanosibatsira nayo vanhu inozivikanwa nekunzi kumakondeina. Inzvimbo inove iri kuvakwa panguva iyo vanhu vakawanda vari kushandisa muganhu wesouth africa nezimbabwe. Saka dambudziko iri razotiperei sekuti mabhazi akuenda kunonzi kugumeshwa kozivikanwa kuchifamba nematraki ndokwaakuendeswa mabhazi ikoko anenge achibva kusouth africa okwanisa kunge achibatsirwa ari ikoko. Uye pane vamwe vashandi vehome affairs vakaunzwa pabhodha vaakubatsirana nevagara vari vachishandira vari pabhodha resouth africa. Saka iye zvine zvapa chisina mitsetse vanhu vaakufamba zvakasununguka uye nekukasika.
Ko ivo vari kupinda muzimbabwe nezvigadzirwa zvinenge zvabva kunze zvavari kutenga ndezvipi zviri kukwanisa kuti munhu anga achitakura kupinda muzimbabwe?
Zvinhu zvese zvizhinji zviri kunyanya zviri kubvumirwa kupinda. Kusara kwefenicha haisi kubvumirwa. Pafenicha pari kubvumirwa masofa koti zvinhu zvekuvakisa anonzi mabuilding materials pachirungu haasi kubvumirwa kunge achipinda kuzimbabwe. Asiwo koti chiri kuzosiyana mitero yekuripa yekuripa zvinhu zvinenge zvichiendwa nazvo kuzimbabwe. Kune zvinhu zvine malaw tariffs zvakafanana nemaspare parts emota zvinowanikwa zvichitodzika kutosvika kana pa30% zvinhu zvisingagadzirwe kuzimbabwe zvisina kana mukana wokunzi zvinogadzirwa kuzimbabwe. Kotiwo zvinhu zvinenge zvichiita zvichitowanikei kuzimbabwe zvinogadzirwa kuzimbabwe ndo zvine mahigh tariffs zvakaita sanike maspices. Kobva kwati pane zvinhu zvakaita sanike masolar uye zvinoshandiswa mukurima hazvibhadhari duty zviri kuwanikwa zvichibhadhara inonzi VAT VAT. Kuchizotiwo zvinhu zvakaita sanenge zvinhu zvekushandisa mudzimba zvakaita sanenge matv ndo zvinobhadhara inonzi duty on access inezowanikwa ichinge zvinenge zvapfuuriridza kuenda kuseri kwerebate. Rebate iyo pachayo i$200. Saka duty rako rikakalkuletwa rakaenda kuseri kwe$200 ndo pauri kuzowanikwa uchibhadhara mari iri kuseri kweizvozvo. Koti zvinhu zvakaita sanenge mubhedha zviya zviri kupinda chete neavo vakabata magwara anoratidza kuti vanogara kunze kwenyika mawork permit kana kuti maresident permit. Uye unenge wakatonogara kunze kwenyika nguva yakareba kupfuura mwedzi mitanhatu. Kubva kwati mari groceries grocery vari kungoreverenga kuti haribhadharwe duty rinongoeswa parebate ipapo asi rebate yako inenge isingafanira kunge ichipfuurawo $200.
Tinoona kuti pakaburitswa mutemo westatutary instrument 64 uyu vajuru pakaburitswawo zvinhu zvaibvumidzwa kuti zvinge zvichipinzwa nemunhu zviri kuteerwa here izvi kana kuti vanhu vari kungozobhadhariswa mitero?
Hongu, pakatanga mutemo wainge uchitaura saizvozvo asi pari zvino sandi zvinhu zvekuti zviri kuteerwa zvikurusa. Hakuna munhu angakwanise kuti aburitsise bhazi rimwe nerimwe riri kupinda kuzimbabwe achiburitsisa kuti tione kuti magaba ako ejavhu mangani, tione kuti une sipo mabha mangani. Zvipo nechekuti vafambi vari kungobvunzwa bedzi kuti izvoni zvinhu zvauinazvo ndezvemari, grosari rako nderemari. Kana akangotaurawo bedzi mari iri pasi pe$200 zviri kubva zvangonzi munhu ngaapfuure. Hakuna ari kuzozvitsvagurudzawo zvimwe zvakawanda zvokuzoti hanzi zvoni zvinenge zvakamira saizvozvo here.
Vanga vari vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhu vari kutenga zvinhu zvavo kunze kwenyika vachizobhadhariswa mari yavanoti yakawanda pabhodha. Uye tinoda kunzwa kuti muri kufamba sei kuenda kuZimbabwe muchibva kunyika dzakaita sana South Africa naBotswana.
Sezvongo yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vanoti zvinhu munyika zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo gore rinouya.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchangai muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 14 ngompalakazi 2016 nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubuhlungu kuba balithi njalo bayakhonona bahlezi bekhonona ngakho. Sazama kumnyaka ophelileyo ukuthi umsebenzi uhulumeni ukuthi uliphutha lokuthi angakwabhadala babalithi imali yabo isikhathi. Nakumbuka ibhonasi yomnyaka ophelileyo yazethu ukuthi kuya ngemva kwesikhathi esithile. Lo nyaka uhulumeni uthe wathula wavala umlomo wawuthunga wathula wathi.
Ababalisi sebesole uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu zokuphazamisa inhlelo zabo zekhisimusi.
Ilanga leli elanamhlanje mhlaka 10 December liqakathekile mayelana lamalungelo abantu dalwa yi-United Nations General Assembly on Human Rights.
Izakhamizi zesigangatsha ematopo zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zewange abikwa esebalekele imizi ngemva kwezulu lesikhukhula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi sebesole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo labo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu sokuphazamise inhlelo zabo zekhisimusi. Uhulumende wazise izolo ukuthi amapholisa, amasotsha kanye labasebenza ezibhedlela bazahola mhlaka 21 kuthi ababalisi bahole ilanga lekhisimusi seledlule mhlaka 28. Ezinye izisebenzi zikahulumende zizabhadalwa ngozibandlela mhlaka 3, kuthi abakumpentsheni bona bazahola mhlaka 6. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathukuthele ngalolu daba.
Ikhisimusi yababalisi lonyaka isifuqele phambili. Ngokuyifuqela phambili kuthi abantwana abazalwa ngababalisi abasenayo ikhisimusi ngalo mnyaka. Kulokhu kuzwisa ubuhlungu kubabalisi abasekhangelele ukuthi labo bazawuthisiya emakhaya behambe bephathele abantu babo kokuthi bakholise ngekhisimusi, babatshengisele ukuthi lokhu abavuka bekwenza ekuseni kuyabancedisa labo njengabantwana. Ubuhlungu-ke kubabalisi njalo bayakhonona bahlezi bekhonona ngakho. Sazama kumnyaka ophelileyo futhi ukuthi simtshengise ukhulumende ukuthi kuliphutha lokuthi angakwabhadala babalisi imali yabo isikhathi. Nizakhumbuka ibhonasi yomnyaka ophelileyo yazethu ukuthi kuya ngemva kwesikhathi esithile. Lo nyaka uhulumende uthe wathula wavala umlomo wawuthunga wathula wathi zwi, akhulumi langayo ibhonasi, ukhuluma kuphela ngeholo. Osokusitsho ukuthi indaba sezizimbi kubabalisi, akusela kunandi kulokho. Sibuhlungu-ke ngalokho. Thina-ke sesithe simtshengisele uhulumende lokho. Abade besimele khona womhlangano we-MJNC sibe sibatshengisele ukuthi abahambe bayekufela uhulumende ukuthi lokhu kuzakwenza ukuthi sihlale sinakanela uhulumende njengomuntu onganakile ezisebenzi zakhe isikhathi esiningi.
Indaba yebhonasi yona uyatsho ukubana uzithulele uhulumende kakhulumi ngayo. Beselike lathola yini ithuba lokuhlangana lo mphathintambo wezisebenzi zikahulumende?
Okwamanje umphathintambo wezisebenzi kahulumende ngalangitho lomlomo akawuvula ngoba awukisi. Esesikunanzelela isikhathi esiningi ukuthi ungathi laye kazithembi ukuthi eze kuzisebenzi azobika uhlupho olukhona. Ungathi impendulo yakhona kayazi ube uyimumethe uyesaba ukuthi ayikhulu ngakho kuphela kakaza abize zona izisebenzi zazise ngaphambilini kokuba kube nomhlangano MJNC ebajengisa ukuthi kuyini okuza uza kumbe okungeza lokhu kwethe ngisebe ukuthi mhlawumbe uyayazi indaba yakhona mhlawumbe iyamsinda kathi-ke njalo futhi sihle sakubona ukuthi nankuyana kuyeza kuza kuvele into ebuhlungu ngoba uthe umnumzana unongqongqoshe wezimali umnumzana oshila masa ekhuluma ngebudget kaze akutsho athi kukhona ngokukhuluma ngamabhonasi.
Umnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zewange abikwa esebalekele imizi kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu. Iningi labasuswe emizini ye-Section F le-Cinderella Base babikwa bephephele ewange Community Wall enumber 1. Izulu leli lidale umonakalo omkhulu ikakhulu emigwaqweni obesokuvimbe ukuhamba kwezimota kanye lamabhasi aya eVictoria Falls ehlulekile lawo ukusuka eWange. Abakumsebenzi wokulibazisa abantu ngokubahlekisa abafana lo Trevor Noah odabuka kwele South Africa osebenzela eMelika ephethe uhlelo kumabona kude weTV olwe The Daily Show lo Chris Rock usebenzela umsebenzi ube lehlonzi lohlonzi njalo abasemazweni ezwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe babe lesifiso sokungena kulomsebenzi baziphilise ngawo. Sebekubone ukuthi balakho ukufundisa uZulu njalo akhulumisane ngendaba eziqakathekileyo ekhululekile. UNtando Van Moyo ngomunye owaba lo mcabango wokuziphilisa ngalomsebenzi nangu phela esengumqondisi we umahlekisa comedy club ayisungula kobulawayo. Ukuze sizwe okunengi ngodaba lolu uMike Wobe we Studio 7 uxoxele Ntando Van Moyo.
At the same time, you know, every time when I perform, abantu bathi ndehlamba, I swear a lot in all that nonsense. Yabona? But then the problem is this. Mina angilahlamba. Kula bantu abawaziyo ukuthethisa.
Most of them are going to be able to do it. I'm going to be able to do it.
Nina njengabantu abakulo msebenzi nidlala indima enjani emphakathini?
Sina indima esidlalayo ngiyokufundisa abantu ngezinto ezenzakala emphakathini ukuthi kanjani benelise ukuzikhanyela ngelisho esingathi ngesiwa onisanothi. Njalo siyancedisa abantu ukuthi lokho esingakuthi mhlawumbe kuzwisisana lokuletha ukuthula emphakathini nokujabulisa abantu ukuthi ezinye izinto mhlawumbe abazibona kwizinto ezibaxabanisayo bazibone kwizinto ezingabahlanganisa kumbe njalo abangaphila nje ngazo nje kalula.
Awungitshele ngamafishane le uMahlekisa Comedy Club.
UMahlekisa Comedy Club wasungulwa yini ngo-2013 ngo-March ngemva kokunanzelela ukubana ama-comedian amaningi one abeyindezelwa ngama-promoters okwesibili ama-platforms thina esingathi zindawo lapho ama-comedian abefoma khona hamba ayokwenza umsebenzi wawo njalo kungela esingakuthi industry e-comedy ngalokho e-company iliyokuba i-industry yama-comedian.
Angichasisele kahle ukuthi kuyini okwenzakala khona njalo linayo i-open mic night na?
UMahlekisa sinenzela e-Rainbow kobulawayo silayo indawo eqhumana okwestadium esiyikho esenzela khona wona la ama-open mic night lamanye ama-team night nje esebesiye lawo athinta intenyeyo.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lokuperforma uMahlekisa Comedy Club labanye abafuna ukubukela i-comedy khona bangawuthola ngaphi?
Bangasilandela ebulenjini kufacebook uMahlekisa Comedy Club khona njalo kutwitter at uMahlekisa com ikhona njalo inombolo zenu ezithi 0773779 652.
Lo nguntando Van Moyo o ngumphathi we umahlekisa comedy club ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Mike Wobe we Studio 7. Ngesikhathi inengi lizama ukuphindela ekhaya ukuyahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi, amapholisa eBotswana athi ukungenisa uZulu elizweni ngudlu kuyakusanda. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Saden Sibanda mhlangabezwa nhliziyo kanye lomthozi Sindlovu bame phambi komthethwandaba eFrancis Town besethethwa umlando wokungenisa abantu eBotswana ongekho emthethweni. Babanjwe ngolwesine oludluleyo edolobheni leFrancis Town bezama ukudlula belubhekise eSouth Africa. Abathathu laba banakelelwa ukuthi bekade behambisa abalitshumi lenhlanu ukuqela ingane elenyanga ezintathu ukuyahlana lezihlobo eGoli ngesikhathi sekhefu sekhisimusi. Okhokhela ukucwayisisa kwaleli cala police in Botswana umzana Pascal Mandu uthi basaqhubeka ngokucubungula kuzamela njalo behambe eZimbabwe kanye leSouth Africa. UMandu uthi baza kuya South Africa lapho bacabangela ukuthi abalethumi lanhlanu balezihlobo khona. Abathathu laba bacela ukuthi umthethwandaba ubambe icala labo bengaphandle kwesitokisi njalo ukuze bancedise amapholisa ukudinga ihlobo zalabo abakade bebahambisa eGoli. Kodwa umthethwandaba uyalile ukubanikeza ibail usithi abalakho abalakho ukubaleka ngoba bengelandawo eqondileyo abahlala kiyo. Omunye weZimbabwe umnumzana Dumi Ncube uthi inengi ngelicelwe ihlobo ukuthi lichaphise ikakhulu abantwana.
Abantu sebehamba eGoli sibe lesikhathi behlala eGoli sebezama ukuthi bethathe abantwana babo basuse elizweni leZimbabwe baseGoli behambe bathwalisa ngomalayitsha. Umalayitsha nxa sebehamba laphephiphitha abantwana bedlule elizweni leBotswana ukuthi bechaphele South Africa bayandisa ukubanjwa ngamapholisa.
Kukanti omunye njalo eZimbabwe umzana Trust Ndlovu uthi kuyingozi ukusebenzisa umalayitsha ikakhulu ukuhambisa izingane.
Indaba le yabantu bekhaya ukuthi bathatha abantwana bebafake kumalayitsha besithi amalayitsha bebuhambisela abantwana wabona besehlile kuzobathatha bengela maphepha ingozi kakhulu ngoba i-expose abantwana to ingozi eziningi ezijeneyo. Njengokuthi amalashi laba bengabotshwa labantwana basiwa ngaphi even yaba-exposer to the real child trafficking.
Amapholisa eBotswana athi indaba zabantu abahanjiswa ngudlu ikakhulu bedluliswa beqonda eSouth Africa ziyaziqonga. AbeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ikakhulu abalamaphepha okuhlala emazweni abakuwo bande ukusebenzisa omalayitsha ukubahlanganisa lezihlobo. IBotswana ithi isinanzelele ukuthi isetshenziswa njengendlela yokudlula abantu ongekho emthethweni ikakhulu besiya eSouth Africa. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kuleBotswana.
Ulife talk lamuhla kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ihlandla le diaspora forum sixoxa ngokuthenga impahla emazweni ngesikhathi abanye besithi babanjelwa impahla yabo emngcelweni welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan lokhe zikhonona ngokuthi ele Russia likhanya liqhubeka lisekela abahlamuki besiTaliban. Amalunga edalela eParliamente yaseAfghanistan ayikhonona kakubi esola ele Russia ngokudlelana labesiTaliban laba. Osandakhethwa ukuba ngumongameli olandelayo weMelika ozaqalisa umsebenzi ekuqaliseni komnyaka ozayo. Umnumzana Donald Trump ubikwa eqoqa ukwazisa ngenyanga ezayo ukuthi usezake anikeze abantu bakhe abangabafana intambo zokuqondisa ibhizimusi kanye lamankampani akhe lapho eseqalisa umsebenzi wokuba ngumongameli. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Afghanistan liqhubeka lithola usekelo kumazwe omhlaba. Lolu sekelo lwabasobala emhlanganweni weWoso owenziwe ngontulikazi lapho eMelika lomanyano weNATO abagcizelele khona isinqumo seResolute Support sokusekela lelo lizwe kuze kuyefika umnyaka ka-2020. Ngenyanga ka-Okthoba emhlanganweni weBrussels Conference on Afghanistan eMelika lamazwe angamachumi ayisikhombisa athembise ukuphathisa eAfghanistan kuze kuyefika umnyaka ka-2020. Ekuqaleni kwayona le inyanga iziphathamandla zeAfghanistan lamazwe alichumi lantathu ahlangene eAmritsar phambilini komhlangano weHeart of Asia. Amanyene lamazwe adlula amachumi amabili agoqela eMelika. Ekhuluma emele eMelika osabambe isikhundla somele eAfghanistan lePakistan, unkosikazi Laurel Miller wachasisa ukuba ukusekela eAfghanistan kuqakathekile, kodwa ukuqakatheke kakhulukazi ukuthi amazwe angomakhelwane awe Afghanistan kumele asekele leli lizwe ukuze kube lokuthula. Ukuthula lokungabi lodlakela lentuthuko yele Afghanistan lesigaba sonke kuyinto nye. Yikho eMelika lizimisele ekusekeleni leli lizwe lesigaba sonke ukuze kube lentuthuko lenqubela phambili.
Ngomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Ngiyaphinda. +1 202 465-0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo iyolahlwa. Merry, Merry Christmas.
Izakhamizi zesigangatsha eMatobo zihlangene zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngempelaviki enkundleni yemidlalo yesikolo seSt Sebastian Secondary School. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso yeHabakuk Trust lonyaka ikhethe ukunanza ilanga lamalungelo oluntu kwesigangatsha lapho umculi olodumo uDux Malax Jr. kunye lama Highlanders Legends bathokozise abantu ngokuhlabelela lemidlalo yebhola. Umqondisi weHabakuk Trust uMnumzana Dumisani Nkomo ubike ukuba bakhethe kwesigangatsha ngoba yindawo ekhatshana njalo ekhangelelwa phansi engela ntuthuko.
Ye indikimba yalonyaka universally ukuthi stand up for somebody's rights. Sikhethe isigangatsha ngoba indawo ekhatshana, underdeveloped, marginalized. Indawo yabantu basesikhalangeni, esikhathini esiningi abantu bakhodla ngendawo lezi zasemaphandleni benze izinto kobulawayo laseHarare. So thina sikhethe ukuthi sibuye emaphandleni.
Ukhomishina wamalungelo oluntu uJafet Ndabeni Ncube uchazele abantu ngamalungelo abo ethi kumele ahlonitshwe.
Ilanga leli elanamhlanje mhlaka 10 December liqhakathekile mayelana lamalungelo abantu dalwa United Nations General Assembly on Human Rights mhlaka 10 December 1948 amalungelo abantu ayechaphazeke kakhulu from 1945 ngempi emaGermany lomhlaba wonke ithesi pheli impili yakwakhanya ukuthi amalungelo abantu ayephulwa kakhulu akudalwe uhambo olutsha lokuthi amalungelo abantu aphathwe kuhle
ethi bona njengekhomishini kabakhethi muntu kodwa munye umuntu abanyeke bembize ukuzomkhuza
o governors ama MPs senators ministers you name it asiye emahofisini yabo siyabizele ehofisini yethu thina munye kuphela zwi umuntu engeke simthonisise munye kuphela zwi umuntu engeke simbize elizweni lwaleyo munye kuphela zwi abayelayo siyabiza kuphela kambi le amazwi othi ngibane sinambiziyo ngubani indoda liyana phela upresident asimbiza sinamandla obiza upresident
ukhuthaze abantu ukuba baze bezomangalela abephula amalungelo abanye njalo bahlukane lokuchadisa amantombazana esesemancane
omama lakancha ngobaba kwenze iceba abantwana please ukuchadisa abantwana below the age of 18 liqalele imali sayo asifuna ukuzwa ngoku ya nxa ngento enjalo umntwana kuya kuphela wena kuze reporter yithi siyaphathisa sibili kakhulu siyancedisa sibili kakhulu so ngithi ke kini ngapha please emat south buya nini liripote izinto ezilihluphayo ezephula amalungelo eno
useneta usithembile mlotshwa wematobo ubike ukuba sekumele kube lezijeziso kulabo abephula amalungelo oluntu ngoba akusizi ukubakhuza bengajeziswa
Ngingomunye walabo abantu abahambayo kusiyakhulunywa indaba ezinje especially ngevikeni phelileyo ngabona kule 2 weeks besikhuluma ngokuthi sokufanele ukuthi kulungise izijeziso kungaze kwapho ngokuthiwa wephule kangaka amalungelo hayi ubulela abantu hayi uthe akube lezijeziso ezithize
umhlabeleli olodumo uNdux Malax Jr uthi ulazo ingoma ezikhuluma ngamalungelo oluntu kodwa aziphiwa amathuba emisakazweni la kumabona kude ethi kuyadanisa
sinasilazo nje ingoma ezikhuluma ngakho lokho kuba very unfortunate ukuthi azifinyele abantwini ngoba umsakazo wethu uya control kakhulu kodwa sinazo ingoma ezikhuluma ngakho lokho lokana ke asikwazi ukuthi kuyaphetha ngani ngoba thina sinje esizelwe ngazo zina lezo suku into leyana lokho khulunywa ngayo njalo kahla lokho khulunywa ngayo labantu bethu lezizukulwane zehlala izibalisa ngakho khona lokho so ukuthi into yakho niyaphela njani kwamele ukuthi ilungisiswe ilawa bakudalayo
osakhulayo kosigangatsha uHloniphani Ndlovu uthi ukunanzwa kwaleli langa lamalungelo oluntu lonyaka ulijabulele ngoba abantu bafunde okumbalwa esigabeni sakhe
ilanga namhlanje liqhakathe kakhulu ngokuthi abantu labangafundanga namhlanje bathola ichance yokuthi bebewazi ukuthi amalungelo yini abakwazi phela ukuthi ama rights abakwazi kodwa ngoba bachazile namhlanje babona into eziningi ukuthi ama rights yini ngamalungelo inhlanyelo siyayibona bazothina abantu siyaunderstand wonke kodwa ilanga lanamhlanje liqhakathekile sebekwazi labo ukuthi balabo mmeli abanye sebelabo mmeli bebengabazi ukuthi umeli yini
umqondisi weHighlanders Legends uErnest Maphepha ukhuthaze abantu ukuthi bakhangele kakhulu amantombazana bamangalele labo abahlukuluza amantombazana emulini uZulu walumango unanze ilanga ngokubukela imidlalo kanye lokuthokoziswa ngumculi kaNdux Junior ibhola lamankazana isigangatsha ihlohle imalandu amabhola ayisifica minwe mibili imalandu yahlohla amahlanu bathola ibhola kunye lempahla yokugqoka bedlala ibhola kuthi isigangatsha ithole ibhola impahla yokugqoka kunye lenkezo kaBethinyoni owayesebenza eHarbour Cook Trust kodwa sewatshona Isigangatsha ithole umhlomela ohodwa kuthi uAgent Sau uhlohlele iHighlanders Legends kane yathola inkezo kamalaba kuthi isigangatsha ithole ibhola lempahla yokugqoka bedlala ibhola. EleZimbabwe ngelinye lamazwe akuluhlu lamazwe angananzi amalungelo oluntu emhlabeni jikelele okuludaba abenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigabeni zempilo ezehlukeneyo behalela behlaba umkhosi wokuthi kumele kuthathwe amanyathelo okulondolozwa kwawo. Ngimele iStudio 7 yiko sigangatsha ngingunompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation iqoqa umncintiswano wenguqu ozangenwa ngamaqembu ayi-92 ozaqhutshelwa koBulawayo mhla zingamashumi amabili lambili kuyona le inyanga. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekuphawulweni okusemthethweni komncintiswano walonyaka weThemba Lethu Foundation, umqondisi wawo uFunga Inyamuthu kwaMfeka uthe eminyakeni edluleyo bebesebenza lamaqembu abafana kodwa basuke bananzelela ukuba abafana bayathola usekelo oluningi, yikho lonyaka bakhethe ukusebenza lamaqembu amankazana. UNyamuthu kwaMfeka uthe yena amaqembu azaphatheka kumidlalo yalonyaka azathola usekelo lwempahla ezokusebenzisa nxa edlala umdlalo wenguqu loba ezilolonga.
IThemba Lethu umdlalo esiwuhlanganisile ukuthi sibuthanise abantwana abangamankazana umhlanga tontonga umhlanga wenziwa e-Renton Sports Club. Sizabe sidlala i-tournament yokudlalela amathimu amane aphezulu azabe edlala kuhle azathola ama-uniform then abanye kuthi ababe be-participate kuba benganelisanga ukuthola umvuzo ngomayinifom.
Inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation ngeyinye yezinhlanganiso ezilisa ukumemetheka kwegciwane lengculaza kuzwekazi lase-Afrika lisebenzisa ezemidlalo. Inhlelo zalo zokufundisa abasakhulayo ziqale kweleZimbabwe ngomnyaka ka-2012 lapho elibe le midlalo engenwe ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathobamnembili eqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Ngomnyaka ka-2014 lisebenzele ezikolo ezisesigabeni seFilabusi lapho udlale khona amaqembu abafana njalo. Abadlali abaphatheka kulimidlalo bathola imfundiso mayelana lomkhuhlane wengculaza langokuziphatha kuhle. Umgcini sidlalo weBulawayo Province Women Soccer League uThembelani Dliwayo uthe isifiso sabo ngesokuba ukusebenzisana kwabo lenhlanganiso yeThemba Lethu Foundation kuhle kube yinto eyeminyaka yonke.
Province thina siyabonga, sithanda ukubonga beThemba Lethu ukwaniswa sihlanganisela i-tournament yamankazana. Nyanga le ama-tournament amankazana abe emalutshwane sesile team lokhu kungaba yokuqala umhlobo obutsha phakathi kwethu women's football neThemba Lethu. Siyathaba ukuthi futhi yama-team azathola okuncane lakho kuzaphathisa next year nxa sebesiya kuleague.
Impahla zokusebenzisa nxa kudlalwa umdlalo wenguqu ezaphiwa amaqembu inhlanganiso yeThemba Lethu Foundation izithola isebenzisana lenhlanganiso yeKids for Cause yona iqoqa emazweni aphetsheya kolwandle. Amaqembu akhangelelwe ukuphatheka kumidlalo yalonyaka angaguqela adlala kusigaba seBulawayo Province Women Soccer League abalisa ele Street Set, iCountry Park Queens, ele Highlanders Royals, iSobukazi, ele New Orleans kanye lele Real Stars lona elikhangelelwe ukuba lalo ngomnyaka ozayo lizadlala kuleague. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani luzaqhutshwa kusasa ngolwesine endaweni ye-Railton. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Hayike isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke azihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi sebesole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukubabhadala iholo lalinyanga ngesikhathi besithi lokhu sokuphazamise inhlelo zabo zekhisimusi. izakhamizi zesigangatsha eMatobo zinanza ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Amakhulu lamakhulu ezakhamizi zeWange abikwa esebalekele imizi ngemva kwezulu lesikhukhula. Kwaneleke okwalamhlanje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi sihlobo sami lapho kuvame ukuba lengozi khona ezomgwaqo batshayele ngedikini etshayelani ngonanzelelo nxa liphuza amatshwala linathe lisezindlini lingabonatha bese liyatshayela. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.